Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu Gumiguru 27, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Numa ye United Nations iri munyika yakurudzira kuti zvirango zvainoti zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanotambirwa nemhirizhonga kuurungwe. ZANU PF inotanga musangano wayo wepagore nekuita musangano wePolitbureau. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kundo kuStudio 7 iri muWashington DC. Numwa United Nations amai Alena Dohan avo vari munyika umo vari kuongorora nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu uye kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira zviri kukonzera matambudziko akaita sei vakurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mugwaro raburitswa na United Nations nhasi, amai Dohan vati zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira zvinofanira kubviswa, vachiti zvirango izvi zviri kukanganisa zvakanyanya magariro everuzhinji munyika. Amai Dohan vakurudzirawo kuti munyika muitwe nhaurirano dzemandorokwati dzekugadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika, kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekutevedzwa kwemitemo munyika. Amai Dohan vati zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zviri kukanganisa zvakanyanya kukura kwehupfumi hwenyika, kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu dzinosanganisira kuwana chikafu, utano hwakanaka, mvura yokunwa yakachena, dzidzo pamwe nekuwanikwa kwemabasa nezvimwe. Amai Dohan vatiwo zvirango izvi zviri kutadzisawo makambani kuti akwanise kuwana mari kubva kunze, uye zvirango izvi zviri kukonzerawo kuwanda kwenyaya dzeuori pamwe nechikiribidi mukufambiswa kwemari kana kuti money laundering. Mutauriri weMDCT vaWitness Dube vati vari kufara nedanho ratorwa neUN, vachiti sebato vagara vachikurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe.
Kubviswa kwemasanctions akureve kuti hatichataure nezverule of law, akureve kuti hatichataure nezvemahuman rights, akureve kuti hatichataura nemaelectoral reforms. Nyaya idzodzo tinofanira kuramba tichitaura nezvazvo. Hatifaniri kuita sekuti tinenge takuita sarudzo pakati pekuti tinoda kuti tiite zvemasanctions here, tipuwe masanctions kana kuti tipuwe mahuman rights. Harisi sarudzo iroro. Tinoda zvese kuti masanctions abviswe uyezve kuti tinyaso kugadzirisa nyika yedu. Saka atidi pfungwa dzeshaisa ano dzekuti kana isusu kunyanya vari kupikisa hurumende, kana tisina kutonga vanhu ngavatongerwe zvirango zvenyika, nyika ngaitambudzwe kusvikira hurumende yachinja. Tinogona kuichinja hurumende iyoyo kusina masanctions.
Asi mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vati vakatyamara zvikuru negwaro reUN iri, vachiti amai Dohan havana kusangana nevanhu vakawanda munyika kuti vanyatsoona mamiriro akaita zvinhu munyika kuti vazobuda nezvaturwa neUN izvi. VaKumalo vati havaone nyika dzakatemera Zimbabwe zvirango dzichibvisa zvirango izvi, vachiti United Nations haisiriyo yakaisa zvirango izvi.
United Nations haisiriyo yakatemera nyika yeZimbabwe zvirango zveupfumi. Saka tine mubvunzo isu kuti United Nations ine simba here rairi kuzvipa iri, kana kuti simba iri riri kunyika dzakatemera Zimbabwe zvirango dzakafanana neUnited States of America, zvakarewo dzakafanana neEuropean Union. Musure mekunge dzatarisa kuti zvakamboita kuti zvirango izvi zvinge zviripo, zvagadziriswa here nehurumende yeZimbabwe, zvinhu zvakafanana necorruption, zvinhu zvakafanana nekutyorwa kwekodzero dzevanhu, kubirirwa kwesarudzo, mirizhonga nguva yesarudzo nezvimwewo zvakawanda.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDewa Mavhinga, vaudza Studio 7 vari kuLondon kuti zviri kutaurwa naMai Doan ndezvemugodzi Matsuro, vachiti zvakasakisa kuti zvirango izvi zviiswa zvisati zvagadziriswa.
Amai Alena Duhan vari kutaura zvemugodzi Matsuro. Ndo zvinoita kuti nyika yeZimbabwe isimuke izvozvo. Pasina kuripa mhosva yevanhu vakapondwa musi wa1 Nyamavhuvhu muna 2018 vachizvifambira muHarare, hapana zvazvinobatsira. Nekuti vakapa zvirango kuvashoma vakataura zvinofanira kuti zviitwe zviga zvacho zvekuripa ngozi iyoyo, kwete kuti kuchauya amai Alena Duhan vachiti churi vachitaura kuti iye zvakazenge aiwa ndezvemugodzi Matsuro.
Vakafano bata chigaro chemutauriri wezanu PF vaMike Bima vati vari kufara zvikuru kuti nyaya yezvirango izvi inyaya yakwira makata, vachiti kunyange hazvo Zimbabwe yakatemerwa zvirango nenyika dzekumavirira, hurumende iri kuedza pose painogona napo kuti veruzhinji vawane raramo yakanaka.
Tinofara kuti hurumende iri kuramba ichienda mberi ichiita nyaya dzedevelopment, kungava kuagriculture, kungava kumanufacturing, kungava zvekare kumining. The lot of inroads zvikuru zvakaitwa kunyange izvo masanctions aripo. Saka takava nokudzikamisa maitiro edu kuti kunyange kuine masanctions tinoramba tichingoenda mberi. Asi tinokumbira kuti tinofara kuti masanctions aya kubviswa kwawo haisisiri nyaya yomuZimbabwe, yava nyaya yomusadak, yava nyaya yomuAfrican Union.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weMGC Alliance muzvare Fadzai Mahere kuti tinzwe kuti vanotambira sei zvataurwa naMai Doan, sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi munyori anoona nezvinoitika kunze kwenyika mubato iri, muzvare Gladys Hlachwayo, vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kuona kuti kodzero dzevanhu dzacherechedzwa, mirizhonga yapedzwa munyika, uye mutungamiri webato ravo vaNelson Chamisa varegedzwa kuteverwa nevasori nenhengo dzezanu PF dziri kuvakanganisa kuita misangano nevatsigiri vavo pamberi pesarudzo dzemuna 2023. Amai Doan avo vakakokwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vazoona kuti zvirango zvakanganisa zvakadii raramo yeveruzhinji munyika, vakatarisirwa kutura gwaro rizere kumusangano weUnited Nations Human Rights Council uchaitwa muna Gunyana wegore rinouya, zvichitevera rwendo rwavo muZimbabwe urwo ruri kupera mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mirizhonga yaitika nhasi kuurungwe mudunhu reMashonaland West, uko kuri kushanywa nemutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa. Nonora ijena anoti panyaya inotevera.
VaChamisa vati vatambirwa zvakanaka kunzvimbo dzinoti St Boniface, Nhari neBirimabwe, asi pazoita mirizhonga pakupedzisira kuzvipani nemagunje. VaChamisa vati nhengo dzezanu PF dzanga dzakaisa matanda mumigwagwa pamwe dzichida kurova vanhu.
Tine mufaro wakakura patasanganwa nawo tichitambirwa muno muMashonaland West. Chokutanga tanga tiri uko St Boniface uko kweche primary uko tatambirwa nemushamisa zvikuru, tikazi tichanopinda panodzi paNhari nepaBirimabwe apo. Panga pane mufaro patangozoona kuti pane dambudziko ndopa zvipani pandanzwa kuti panga pakuda kuvezano vanga vakaronga matanda nokuda kurova vanhu vatikati haisizvi mirizhonga hatisi kudana. Tiri munyararo hatisi kuita marani, tiri kungosangana nevanhu mameetings evatungamiriri vakasiyana siyana.
VaChamisa vati zvinoshamisa kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoregedza mirizhonga ichiitwa nenhengo dzebato ravo. VaChamisa vati kana iri nyaya yezvirango yavari kuchema nayo inyaya inoda kuti pataurirwane, sezvo vati bato ravo richikwanisa kutaura nevakatemera zvirango kuti zvibviswe nekuti zvekutukana hazvishande.
Ndinodi katyamadza kuti munhu akaita saEmerson Mnangagwa president wezanu PF angakurudzira zvinhu zvakadai, chibhinya chakadai, ushura hwakadai, zvinonyadzisa. Isu hatina munhu watinopokana naye, kana dziri nyaya dzaanochema nadzo zvavati kuti munyika mazoshata zvakadai tinozvigadzira chimbi chimbi tinoziva mazano tinawo tine vanhu vatinoziva tinofana kutaurana kuti nyika inake iwo zvavo zvokupopoterana nokutukana nevanhu nyika haigadzirwi nezvituko nyika haigadzirwi nemaplakadi nyika haigadzirwi nokuuza kana kudeedzera nokuti harisi dimonika masanctions avanotauraya iye anotoda kugadzirwa kutokanikwa nokutaurirana kwete kuenda pamusoro pesikomo uchitukirira mai vanhingi vari panexi kana kuti baba vanhingi vari panexi ndoo zvati kutaura saka hai
asi vachamisa vati mhirizhonga haisi kuzovadzosera kumashure
hatikanganisi izvi takatomira kutoenda mberi kusvika zvanaka hatimise chirongwa chedu nokuda kwokutaita
asi mukuru anoona nezvekuchengetedzwa mubato rezanu pf mudunhu remashonaland west vatomi mwanza vati nhengo dzebato ravo hadziite mhirizhonga vachiti nhengo dzebato remdc alliance ndidzo dziri kupfeka nhumbi dzebato ravo dzichikonzera mhirizhonga senzira yekusvibisa zita rebato ravo
vane zanu pf yabusy preparing conference MDC yakaita tactic dzemaadduction yaya ikatadza kubudirira vakushandisa tactic yekuti vakupa mayouth avo matisheti ezanupf voti mota yachamisa ikasvika vonyepera kuti vanga paita noise kuti vadraw attention yarapo to akauya uyauya kuti inzi zanupf iri violent anot violent ya busy preparing for conference.
Dzimwe nhengo dzebato rezanupf dzaswera dzakagarira guyo sembwa dzakamirira kuratidzira mubhangeti apo vachamisa vanenge vachipfuura nemudhorobha iri. Nhengo idzi dzaswera dzichimbeya mbeya pedyo nepanga paine mapurisa anga achitarisa motokari dzose dzanga dzichipfuura nemubhangeti. Nhengo huru yezanupf mubhangeti vacrispin kajoza saidi vati nhengo dzavo dziri kuda kuratidzira nyaya yezvirango kwete kudzivirira vachamisa. Vasaidi vati havasi kuziva kuti vachamisa vane rwendo mudunhu remashonaland west uye bato rava harinei nerwendo rwavachamisa. Imwe nhengo yemdc alliance muchinhoi vatendai musonza vati kuvharwa kuri kuitwa migwagwa nemapurisa pamwe nenhengo dzezanu pf kunoratidza kupererwa.
Kuvharwa kuri kuitwa marodhi nezanu pf kuti president chamisa vasapfuure kupererwa chaiko vanogotyirei munhu wavanoti haana vanhu.
Vashamisa vane urongwa hwekufamba mumatunhu ose munyika vachisangana nenhengo dzavo pamwe nevanhuwo zvavo vachiona mamiriro akaita zvinhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
ZANU-PF nhasi yatanga musangano wayo wepagore weAnual People's Conference, dare rayo repamusoro repolitibhuro, richisangana muHarare kuti ritambire magwaro achaturwa pachatanga muusangano uyu zvizere kubhindura nemusi wechishanu. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo ekuvhura musangano uyu, mutungamiri wezanupf zvakare vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati zanupf inofanira kuramba yakabatana kwete zvekuteerera vanhu vari kutaura zvisina maturo nechinangwa chekuda kusvibisa nyika. Vati sezvo nyika yatarisana nesarudzo dza2023, zanupf inofanira kuramba ichishanda nevanhu kuti ikunde zvikuru sei mumatunhu yakakundwa musarudzo dza2018.
As we approach the 2023 harmonized elections, our strategies must be precise, succinct and comprehensive. Let us consolidate and maintain the indisputable victory realized in the 2018 elections and win back all the constituencies previously lost, especially those in cities and towns.
Sezvo tave kuenda kusarudzo dza2023, tinofanira kuve nehwaro hwekuti tichengetedze kuwina kwatakaita musarudzo dza2018 uye kuti tikunde mumaconstituencies ese atakaruza zvikuru sei emumadhorobha.
Vati nyika inofanira kudzivirira rusununguko rwayakawana, vashora nyika dzakatemera Zimbabwe zvirango zveupfumi. Vamunangagwa vatenda dunhu remasvingo iro rakaita mhemberero dzeSadic and Sanction Day nemusi wemuvhuro. Vamunangagwa vati zvisinei nezvirango, hurumende yavo iri kuvhura maindastri kumaruwa sezvayakaita kumwenezi uko vakavhura indastri yekubika doro kubva kumapfura. Vati mukati memasvondo akawanda apfura, vange vari kuvhura maindustry kumaruwa akaita semwenezi nemutoko, vachiti izvi ndizvo zvinofanira kuitwa kuti vekumaruwa vawane mabasa.
So I don't think any district or province uno is seen a program which will bring work and technology and innovation in the countryside. We are reversing the trend. Yekuti kana waenda kuchikoro ofunga kuno tsvaka basa ku town. Now the trend will be, can I get job Mwenezi? We have doctors there, engineers there. Vanogara ikoko.
Musangano wanhasi uri kuzeya magwaro achaturwa pamusangano uyu nemusi wechishanu nemugovera kubhindura. Mangwana Central Committee ichasanganawo muHarare kuti itambire urongwa hwemusangano uchaitwa nechishanu nemugovera. Bato iri riri kuita musangano uyu paine kurwisana kwakanyanya pakati penhengo dzaro. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vaGibson nyika dzino vati nyaya iyi inogona kuzeyiwa pamusangano sezvo ichikwanisa kukanganisa mabasa ehurumende. Asi vati musangano weAnual People's Conference hausi wekutsvaga vatungamiriri vatsva asi kuti wekuziya kuti bato rafamba sei uye kuti richafamba sei kusvika gore rinouya.
Donzo remusangano weZANU-PF ratiri kuona riri kuitirwa kuMashonaland Central nderekuda kuedza kunanganidza zviri kuitwa nehurumende nedonzo remusangano kuti patinofamba senyika tichibva pari zvino kuenda kuna 2030 tinge tichingotaura nezvekumutsiridzwa kweupfumi. Asi handizvo zvega zvinenge zviripo, nyaya dzedisipline kana kuti ruremekedzo hweunhu nehumwe mumusangano weZANU-PF chinofanira kukove zvekare chinhu chinokurukurwa nezvacho. Nekuti
musangano uyu wechigumi nepfumbamwe uchaitwa pamadande mutande uye kubhindura kuchange kuine nhengo dzepolitbro chete nevamwe vashomanana, kwozotiwo vamwe vese vachapinda mumusangano uyu vari kumatunhu avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau reCommittee to Protect Journalists rinoti vakuru vakuru vemauto vemuSudan vasunga nhasi muutori wenhau Maha Abugo, anove mukuru wenhefenyuro yeterevhizheni yeSudan, apo anga ari kumba kwake kuKhartoum. Mauto aya akapidigura hurumende nechisimba nemusi wemuvhuro. Sangano reCommittee to Protect Journalists rinoti chikonzero chekusungwa kwemutori wenhau uyu hachisati chaziviswa. Vakuru vakuru mune mamwe madhorobha ane zvikoro zvepamusorosoro muAmerica vanoti vane urongwa hwekupikisa zvakabuda mukuverengwa kwevanhu muna 2020, vachiti kushayikwa kwevanhu muzvikoro zvavo nekuda kwedenda reCovid-19 kwakavakanganisa. Muongororo yematunhu ane maguta makumi manomwe nemashanu anova misha kuvanhu vakawandisa vane makore ari pakati pemakumi maviri nemakumi maviri nemana, sangano renhau reAssociated Press rakawana kuti mune mamwe maguta zvakabuda mukuverengwa kwevanhu zviri pasi zvakanyanya pane uwandu hwevanhu hunofungidzirwa kuti hurimo. Gari vemudhorobha reAllentown riri mudunhu rePennsylvania muno muAmerica vari kupinda musarudzo yekutsvaga meya weguta ravo nemusi watumbudzi chinove chipiri chinouya, zvichitevera kukandwa mujeri kwevaive meya vaEd Paulowski, avo vari kupika makore gumi nemashanu mushure mekuwanikwa vaine mhosva dzakawanda dzinosanganisira uori. Mumwe mugari wemuAllentown vari chizvarwa cheZimbabwe vaSolomon Tembo ndemumwe wevari kukwikwidza musarudzo iyi vachikwikwidzana navaMant Tech vebato reDemocratic Party pamwe navaTim Ramos veRepublican Party. VaTembo vakambokwikwidza zvakare musarudzo yameya yakaitwa muna 2017 asi vakakundikana kuwana mavhoti ane mutsindo. Vanoti rwendo runo vanotarisira kuita zvakanaka, vachiti vachashandisa zvidzidzo zvavakawana kubva musarudzo yekutanga. Svondo rapera, varume vatatu vari kukwikwidzana ava vakapinda mugakava kana kuti debate raikokerwa nesangano runorwira kodzero dzevanhu reNational Association for the Advancement of Colored People kana kuti NAACP. Muchikamu chedu chatino tarisa zvirikuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvirikunze kwenyika. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navatembo kuti tinzwe zvizhinji.
Takaita debate kakava na Tim Ramos anova ndiye mukwidzi ari kuma Republican na Matt anova ndiye mukwidzi kuma Democrats. My main topics edu anga ari COVID, ne crime, safety yevagari muno maretown. Also taka bata defunding vamwe vanotoda kutipanda police vamwe vanotoda kutipanda police. Takaitawo kuti race and justice yemuno maretown nechikoro kuti vana vese tinofanira kuita education yakafanana. Kuchikoro kunofanira kunge kune zvinhu zvakafanana. Hatifani kunge tichienda kuchikoro vamwe vane mari dzakawanda vachienda kuchikoro izvo zvinobudisa kuti vamwe vanavo vaite better than the other kids. Saka zvinhu zvimwe zvatakaita takazobatawo futi nezveekonomy just a little bit of economy muno maretown. Mari dziri kupinda nemabuildings ari kuvakwa zvese izvo takabata izvozvo.
Tinoona kuti musarudzo dzapfuura makakundikana kunge muchihwinha kana kukunda. Zvii zvamungati makadzidza zvamuchashandisa musarudzo rwendo runo?
Takadzidzawo kana uchikambena munhu unofanira kukambena wakanyatsobatawo umwe yako uchiziva kuti une vanhu vakakumirirawo vaisaidi voko wokufamba navo. Last time iyo ndaikambena team yangu they were like only 5-6 people ndova ndaifamba navo kusiti. But this time I have more than 20 people vari behind me. Saka tiri kuita vamwe vari kuitawo vari kumastreets, vamwe vari kuitawo vachita advertising, vamwe vari kufacebook, vamwe vari kuendawo kumail media. Tungomhanya maya tiritesi. Saka unodzidza, ndakadzidza kuti hano vari kutaura nevanhu ndokuti uhwine, taura nevanhu vakawanda, try kuita reach out to a lot of people muhaletown. But that time yatakaita handina kunge takakwanisa kuita izvozvo because handisina matools acho.
Saka munoona kuti rwendo runo mungaita mukana wekukurira here kusarudzwa kuemera?
Tichaona. Unongozivawo kana uchimhanya uri independent unenge uchitarisira kuti marepublican, mademocrats, maconservatives, maliberals nevamwe vese even maindependents vakuvhoteri. Saka tiri kutraya chose kuti tiwane rudo rwekumademocrats nevekumarepublicans zvavanova ndivo vane mamain big parties muno maretown. Saka tiri kutarisirawo kuti tingangohwina kana zvakundikano zvine zvaenda nepamwe tinenge zvikusvigamuchirawo. But we are working on winning this election this time.
Kuuyawo nyaya yeganda, tinonzwa vamwe vachichema kuti kana uri mutema zvinhu zvakaoma kuti unge uchisarudzwa muzvigaro zvakakura saizvozvo, zvikuru sei uchinge utori independent. Imi munoona mukana wenyu wakadiwo panyaya iyo yeganda?
Zvinhu zvatinotaura but inangu hazvipinde mupfungwa dzangu chose because ndirongoona kunge takafanana. Ganda haro ringangodaro rakati separatewo kuti uyu murungu uyu munhu mutema. But ini ndinongoona fanga tiri vanhu mwechete nekuti even last election yandakaita kune varungu vakawanda vakandivhotirawo nemaspanyoro nemablack slade wo akandivhotera. Saka anenge afarira vision yavo anokuvhotera even asiweruzi rwavo but anokuvhotera. Saka I'm trying to reach to all the people, vanhu vese varungu, vatema, maindians, kwese tiri kusvika. Saka zvinhu zvandisinganyanyofunga kuti sezvo ndiri mutema zvinhu zvingandiafecte maelection.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaSolomon Tembo vari parunare muAllentown mudunhu rePennsylvania muno muAmerica vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo yakazvipira kupedza mhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhukadzi here kana kuti munhurume. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura kuState House nhasi, uko masangano akasiyana-siyana aungana kuti asaine chibvumirano chekupedza mhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhukadzi here kana munhurume cheSpotlight Initiative High Level Political Compact, vamunangagwa vati Zimbabwe yakazvipira kurwisa mhirizhonga iyi. Vamunangagwa vati ongororo dzinoitwa munyika dziri kuratidza kuti mhando yemhirizhonga iyi yakakwira zvakanyanya kubva zvatanga denda recovid-19, uye sehurumende vakachimbidzika kutora matanho ekudzivirira mhirizhonga iyi pamwe nekubatsira vanenge vawirwa nemhirizhonga.
The eradication of gender-based violence will catalyze the unfettered participation of all our women, men, boys and girls in the development of our country. In launching this high-level political compact, my government remains committed to fully pursue its goal, which is to eradicate all forms of gender-based violence and harmful practices by 2030.
Pedza mirizhonga yegender-based violence kuchabatsira kuti vanhukadzi, vanhurume, vasikana nevakomana vakwanise kupindawo muzvirongwa zvebudiriro yenyika tofambirana pamwe chete. Kuburikidza nekuparura chirongwa ichi chehigh-level political combat, hurumende yangu yakazvipira kuzadzisa kuchisa nekupedza gender-based violence.
Chirongwa chekupedza mirizhonga pakati pevanhu nevanhukadzi chiri kuwana mari kubva kusangano reEuropean Union. Vachitaura pachiitiko chanhasi, mumiririri weEU muZimbabwe vaTimo O'Connell vati chinangwa chavo ndechekupedza dambudziko iri zvachose. VaO'Connell vati mari yavo yakawanda ichange yoenda kumabasa nechekuita nekupedzwa kwemhirizhonga. Vakatiwo zvakanaka kuti kutorwewo matanho mukupedza mhirizhonga inoitirwa madzimai vanenge vapinda mune zvematongerwo enyika. Chibvumirano chanyoreranwa nhasi chinoratidza kuti hurumende yazvipira kuisa mari parutivi mubhajeti yekurwisa mhando yemhirizhonga iyi, pamwe nekuisa tsvagiridzo munyika dzine chekuita nekuongorora kukura kwedambudziko iri, pamwe nenzira dzingashandiswa kubatsira vanowirwa nedambudziko iri, pamwe nekusimbisa mutemo ine chekuita nedambudziko remhirizhonga iri. Vamwe vaisa runyoro rwavo pachibvumirano ichi vanosanganisira madzishe, vedzisvondo pamwe nemasangano akazvimiririra. Vachitaura mushure mechiitiko ichi, sachigaro weNational Association of Non-Governmental Organizations amai Ronica Mumbire vati vafadzwa zvikuru nechibvumirano chaitwa, uye hurumende yaratidza kuti ine chido chekushanda nemunhu wese kupedza mhando yemhirizhonga iyi. Vatiwo sezvo munhu wese azvipira kupedza dambudziko iri, mune imwewo nyaya Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti vaive varwiri verusununguko makumi mana vakasungwa nezuro mushure mekuungana muHarare vachiri mumaoko emapurisa, uye vari kupomerwa mhosva yekuungana nechinangwa chekuda kuita mhirizhonga kuburikidza nekuimba nziyo dzerusununguko. Vanhu ava vakachengetedzwa kumakamba amapurisa akasiyana-siyana anoti Harare Central, Highlands Police Station neRoseville Police Station. Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti yange yanyora tsamba kumukuru wemapurisa ichida kuti vasungwa vabudiswe mushure mekuita nguva ndefu pasina mhosva yavanga vati vapomerwa. Izvi ndizvo zvazoita kuti vasungwa ava vapomerwe mhosva yekuungana nechinangwa chekuda kukonzera mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Chirongwa cheLive Talk na 8 p.m. chirikutarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Nhumwa yeUnited Nations iri muZimbabwe yokurudzira kuti zvirango zvainoti zvakatemerwa nyika zvibviswe. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanotambirwa nemhirizhonga kuHurungwe. ZANU-PF inotanga musangano wayo pagore nekuita musangano wePolitbureau. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela kustudio 7 ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 27 kumfumfu 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje isithunywa se-United Nations ebesize phenya umthelela wezintsheziso zenotho ezetheswa amalunga e-ZANU-PF sithi elemelika lelebhilitane kumele esule izintsheziso lezi kanti lo hulumende weZimbabwe laye kumele elungise indaba zamalungelo kazulu. Amalunga emthwakazi Republic Party atshengisele emahofisi United Nations kwele South Africa city uhulumende kamongameli Mnangagwa unqindezela uzulu. Ugatsha lukahulumende olweZimbabwe National Statistics Agency luthi intengo yezinto ezibalulekileyo empilweni kazulu ikhwele nesilinganiso sokwedlula okuyisithupha ekhulwini i-6.4%. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isithunywa se-United Nations ebesize phenya umthelela wezintsheziso zenotho ezetheswa amalunga e-ZANU-PF unkosikazi Alena Dohan namuhla ukhuthaze elemelika lelebhilitane ukuthi esule izintsheziso lezi ngoba esithi zilimaza uzulu makhansa. Kumbiko owethulwe iofisi yakhe uDohan uthe njalo uhulumende weZimbabwe kumele esungule inkulumo eziqotho ukuze kulungisiswe okuhluphayo kwezombusazwe ama-political reforms kuhlonitshwe amalungelo kazulu njalo lo mthetho ulandelwe ngendlela. Unkosikazi Dohan uthe izijeziso lezi kumele zesulwe njalo ngoba zidala inkohlakalo elizweni. Kodwa iMelika ithi izijeziso zizasuswa nxa uhulumende weZimbabwe esehlonipha amalungelo njalo eseyiqedile inkohlakalo. Sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okuliqiniso ilizwe leli singathi alikho kuma-sanctions, akula production ekhona ngaphandle kokuthi bazithathele nje konke. Ungakhangela kathesi ama-mines bathethe sebe-privatize iZMDC, sokukuningi asebezithathele khona, asebezenzela khona. So akula, amboni ukuthi thina ilizwe libulawe ngama-sanctions. Ilizwe libulawe i-misgovernance, corruption, misplaced priorities. So mbona ngazathi yiyo into okufuza ukuthi ngabe iyalwiswa ukuthi bemne ukuthanda kakhulu i-political power but bekhangele inhlala kahle yabantu. Ngoba eqinisweni kathesi abantu badubeka, eqinisweni labo abasemandleni benza intando yabo bazidlela bodwa, abantu beZimbabwe kabanjani kabazozilutho. So ama-sanctions afakwe ebantwini ngohulumende, hhayi ukuthi uhulumende yena kuma-sanctions. Yama-sanctions okuza akhitshwe la.
Uthi njalo kumele kube lokukhulumisana okuqotho kulungisiswe konke okuhluphayo kwezombusazwe esingathi ngama-political reforms. Kuphathwe njalo udaba lwamalungelo oluntu ahlonitshwe kanye lomthetho ulandelwe lokho okuthiwa yi-rule of law. Ngamazwi la singathi ekubhodeni kwakhe ukubonile yini ukuthi umthetho kawulandelwa kuhle eZimbabwe?
Uhlangane lakho njalo mbona ngazathi yiso isizathu esiyenza phela kwathiwani kwathiwa ilizwe lifakwa kuma sanctions and ungakhangela part of ama demands ukuthi kaba reforme but bona bathi ukuthi hayi they can't reform themselves from power. So mbona ngazathi umuntu okhuluma ngokuthi akube le dialogue ekhangele ukuthi kudialogue lalezi zigebenga akazizwisisi bona always mabe sithi kuyahlangana abafuna ukuthi kuyexoxwa ngalokho okuthiwa kuluhlupho bafuna ukuthi bephuma benjani bewinile. So kangiyiboni i-meaningful dialogue engenzakala kuleli ezilongezi singaphansi kwalaba abantu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Isikhulumeli seZANU PF umnumzana Mike Bima utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe liyathokoza ngalumbiko. EMDC Alliance layo yamukele umbiko kaDohan isithi utshele iZANU PF ukuthi yekele ukucatsha ngezijeziso zenotho. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 kuleli izolo njalo kutholakale abangamatshumi phose amane 36 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebanjwe lo mkhuhlane kusukela ekuqaliseni laya kunkulungwane ezedlula ezilikhulu 132,724. Abaphephileyo bazinkulungwane ezedlula ikhulu 127,497. Kuthi ababhubhileyo sebezinkulungwane ezedlula ezine 4,674. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula izigidi ezintathu 3,281,724. Asebehlatshwe esibili baphezu kwezigidi ezimbili 2,556,721. Amalunga emthwakazi Republic Party namuhla atshengisele emahofisini e-United Nations kwele South Africa ekhonona ngokuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyaphambili ngokuncindezela uZulu. Amalunga la aphe ugwalo olumumethe izikhalazo zawo esinye seziphatha amandla zalumanyano esithembise ukuthi bazaluthumezela la inkokheli yabo eNew York kwele Melika. Imthwakazi ihambise ugwalo olufanayo esigodlweni seZimbabwe ePretoria. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zeZimbabwe eSouth Africa. Ibandla leli lithi selikhathele ngokwenziwa nguhulumende weZANU PF yena owetheswa icala lokubulala abantu abedlula inkulungwane ezingamatshumi amabili emathebelelendi lasenkabazwe ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele siphathamandla semthwakazi esibona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Alpheus Fuyana.
Sesibuya khona kumatshi ye-United Nations laphayana, hayi sikhambe kahle, le attendance ibihayi impela, abantu bebebaningi kakhulu. Esicabanga ukuthi mhlawumbe babengafika i-500, yize abanye mhlawumbe bagcine bengasafinyelelanga kumatshi ngenxa yokuthi bekufuna ukunetha ekuseni. Kodwa sihambe kahle, safika satshengisela, qede sabanika i-memorandum, bathembisa ukuthi bazoyihambisa ku-human rights engaphansi kwe-United Nations. Sasuke lapho sanqamula idolobho le-Pretoria silibangise ku-embassy yaseZimbabwe siyocela impendulo ezikhalazo esazihambisa khona mhla ka-8 April 2021. nakhona safika sabanika i-memorandum ebesiyiphethe kwazise namalungu ethu ade sethukuthele ukuthi izwe laseZimbabwe lisitshaya indiva masilicela izicelo esizicela kulo.
Kuyini okunye ongasitshela khona baba Fuyana?
Sithanda ukudlulisa kubo bonke abantu bakwaMthwakazi abathe basijoyina kule matshi bahamba nathi ePitori. Sibonga ikakhulu abezamasiko akade sihambe nabo nenhlanganiso ezizimeleyo ezama-human rights akomthwakazi ekade sinawo nama-individuals ekade nawo ephathekile ngoba inhlupho zakomthwakazi asonhlupho ze-MRP owezama-MRP members kuphela, zinhlupho zikazulu wonke oselizweni khonale ekhaya eZimbabwe, oselizweni lele laseSouth Africa labaphetsheya kwamazwe. Lokho esizama ukukulungisa sikulungisela bonke abantu bakomthwakazi kungakhethelekile ukuthi bakuphi komhlaba.
Umnumzana Alfio Sifuyana uphethe uhlangothi olubona ngokudlelana lamanye amazwe kubandla leMthwakazi Republic Party. Sixoxela ekwele South Africa. Abalwa impi yenkululeko abangamachumi phose amane 39 ababotshelwe ukutshengisela izolo bekhonona ngokuthi iholo labo lincane kakhulu balokhe bevalelwe. Inhlanganiso yamagqwetha abamelayo iZimbabwe Lawyers for Human Rights yethule umbiko enkundleni yeTwitter isithi abantu laba bavalelwe enkambeni ezine eHarare njalo bazamiswa enkantolo kusasa. Ithi betheswa icala lokubuthana ngaphandle komthetho ngenjongo yokuphehla udlakela. Ugatsha lukahulumende olweZimbabwe National Statistics luthi intengo yezinto ezibalulekileyo empilweni ezifana lokudla, indleko yezempilakahle, eyokuhlala lokunye okuthiyeneyo ikhwele ngesilinganiso sokwedlula okuyisithupha i-6.40% nxa ihlangene phakathi kwalinyanga lenyanga edluleyo. Kumbiko olwethu lenamuhla lolugantsha luthe njalo indingeko ezifanayo zikhwele ngesilinganiso sokwedlula ingxenye yekhulu i-54.49% kusukela ngomfumfu nyakenye kuze kufike linyanga. Umbiko lo uveza sobala ukuthi impilo iqhubeka isiba lukhuni kuZulu lancanje uhulumende esithi umnotho uyawusiba nganeno. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi ngobuningi babantu bayatshona phakathi kobuyanga lokulala bengadlanga lokuswela ischool fees lakho konke. Ngokuba le mali esidingakala ukuba umuntu aphile ngosuku ngosuku, iyaveza kahle kamhlophe ukuthi sebebalutshwana bazakwazi ukuphila, sekusele bona labana babusayo abaphezulu. Uwonke wonke usecwile phakathi kobuyanga obesabekayo, njalo bazaqhubeka bengaphakathi kwalobu buyanga, bengaphansi kwalobu buyanga kuze kube phakade. Nxa kungazange kwatshintsha ipolitiki yatshintsha i-economy yaba ngendlela engcono kulalokho eyikho khona. Asisakhulumi ngokuthi i-economy idala imisebenzi, le vele kayidala imisebenzi, kayidala imathuba emsebenzi, idala amathuba obuyanga, idala ubuyanga, igcwilisa abantu phakathi kobuyanga lendlala. Yikho esikubonayo lokho okukhitshwe yi-Zimstats kuveza kahle kamhlophe ukuthi ilizwe liyadilika kalivuki.
Uhulumende ngakolunye uhlangothi uthi umnotho uya uthuthuka. Ungathini ngalokho?
Uma umnotho ukhula awukudingi uyakubona, uza izimtshina ikhala e-industry, uzabona iminyango ivuleka eyama-industry, uzabona ama-newspaper ebhala esithi sidinga abantu kule ndawo lakuleya ndawo, uzabona ama-classified awe-newspaper ekhula esiba manengi, osomabhizinisi bedinga izisebenzi. Konke lokho kakwenzakali, i-economy ikhula emlonyeni yalaba babusayo, ikhula ekuthelevishini bekhuluma, ikhula kuradio bekhuluma, noma kodwa phansi lapha abantu abaphila khona badinga imisebenzi abadinga ukuthi i-economy ikhule iguqule impilo zabo kayikhuli i-economy iyadilika yilo iqiniso elikhona lokho kunye abakujoyo ipolitiki bayakampena njengoba phela nanku kuya okhethweni bafuna ukufika besithi sesikhulise i-economy yabangaka ayikhulanga i-economy idilikile abantu akade besebenza sebephumile emsebenzini ilizwe linzima namhlanje kulalokho ekade liyikho khona izolo
Ungasipha umzekeliso Ncube utsho izinto ezimbili ezintathu ukuthi zikwele zisuka lapha zaya lapha
uzananzelela ukuthi izinto zonke abantu abazidinga usuku ngosuku usuka ngempupho uyeshukeleni uya kumahlamvu yesitshebo konke kukhwelile ngalinganisa nje ungakhangela isinkwa sisanda kwedlula i-100 pound khathesi sikhuluma ngesinkwa esiku-150 kwezinye indawo 160 kusiya ngokuthi uthenga ngaphi ishukela selisukela kubo-370 pound kanjalo ungakhangela yona leyo ntengo obusukhangela ubunzima abantu abaphila ngaphansi kwabo kuya kutshela ukuthi kakho umuntu phakathi kwabaningi abedlula i-90% abazakwenelisa ukuphila ngalezo zinto zisalela abalutshwana ababusayo bebayo abaqhubeka besidla bodwa ngakho ke lokho kudinga ukuthi kuthathe amanyathela aphangisayo ukuba kuguqulwe lesi simo abantu bengakapheli ngendlala
umnumzana efihlela Ncube ngohlanganiso ye National Consumer Rights Association umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yena uthi uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukuvuselela umnotho lokuthuthukisa impilo kaZulu Kuyaxokozela kubandla leMDCT elikhokhelwa ngomnumzana Douglas Monzora kulabanye abacabangela ukuthi uMonzora wantshontsha izigidi eziyisithupha zamadola eZimbabwe i-$6 million yebandla. UGibbs Dube uyalandisa.
Sebebaningi abathi uMonzora waqambula imali yebandla leli Nesikhathi kulungiselelwa ukhetho onyakenye lokudinga ozangena esikhundleni sikamuyi uMorgan Tsvangirai. Omunye wabo umnumzana Khutzenai Mashumba otshaywe ngomvulo ngabatsha abakubandla leli uthi usebophisa abatsha laba.
I've reported my case to Zimbabwe Republic Police and the investigation are being carried out. Secondly, after that, I'm going to file a civil court against MDC.
UMashumba uthi lokhu elilunga lebandla leMDCT Hathi lokho kukhulunywa inkokheli yebandla leli ethi kudala wasuka.
I was appointed by Morgan Tsvangirai as a research officer working in his office until his demise. After his demise, I was also appointed or I inherited my position as a chief of protocol in Dr. Kupe's office, a position which I hold right now.
Uthi waqhathwa ngumoyi uMorgan Tsvangirai ukuba asebenze eofisini yakhe. Wasetshonile wasengena eofisini kankosazana Thokozani Khuphe kulapho alokhu esebenza khona. Kodwa umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT uthi uMashumba usenga ezimithiyo.
UKhutzanayi Mashumba ayisilo lunga le-MDCT njalo kayisiso siqhatshwa se-MDCT kumbe esika-Vice President uMama Khuphe ngomuntu osowaxotshwayo ebandleni ngezizathu thizeni eziningi nje eziku-constitution yeparty. Njalo lokho amanganyana akhe lawa achoyo ukuthi yena uyisiqhatshwa sewawathatha wawasemthethandaba okuyilapho esizawadilizela khona lathi njengebandla asifisi nje ukutshona sichithe isikhathi ngawo lokho okuthi watshaywa abantu endithanda ukuthi bakunanzelele ukuthi uMashumba wayebize onozindaba ezenza isiphathamandla se-MDCT ngakho abatsha bethu besiya kuloo mhlangano we-press conference babesithi bayalalela isiphathamandla sebandla oba bengakwazi ukuthi ngubani bathe sebebona ke ukuthi nguMashumba ozenza we-MDCT bamisa ukuthi aqhubekele phambili ngalowo msebenzi wakhe ngoba engayisilo lunga le MDCT.
UDube uphinde wathi
uMashumba nje uyatshengisa ukuthi kukhona akuthunyiweyo ukuthi akwenze ekuthini adilize ibandla. Ukucina kwakhe ku-politics as an official simazi ku-MDC 99 eyayikhokhelwa ngubaba uJob Sikhala. Yikho kokucina esacina uMashumba elesikhundla ephathini. Ngakho ku-MDCT kazangabe lesikhundla ku-MDCT kazangabe yini. Ngakho asithandabuzi ke ukuthi kungaba kukhona mhlawumbe thizeni okuvela kulona lolu luhlu lwabantu.
Kusenjalo uMnumzana Sibeth Musengezi ofisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa asuswe esikhundleni sokukhokhela ibandla leZANU-PF uthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba kayisilo lunga lebandla elibusayo. Utshengise umsakazo weStudio 7 amakhadi amabili aveza ukuba ulilunga lebandla leZANU-PF. UMnumzana George Jaramba isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi uMusengezi kayisilolunga lebandla leZANU-PF. Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Tafaswa Mugwadi okukhela uhlangothi olubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF. Ababili laba kasibatholanga namuhla ukuze sizwe imbono yabo ngokuvezwe nguMusengezi. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGibbs Dube.
Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane.
Elemelika libikwa lihlela ukubeka eceleni izigidi ezidlula ikhulu zamadola $102 million lokuqinisa ukusebenzelana kwaleli lizwe lamazwe akumanyano we-Association of Southeast Asian Nations. Lokhu kwethulwe ngumongameli Joe Biden welemelika emhlanganweni webulenjini lamazwe alishumi abumba lomanyano ngolwesibili. Le mali ibikwa izakhondiswa kunhlelo zezempilakahle ezokulungisisa umonakalo obangelwa yokuguquka kumkhathi, ezenotho kanye lezemfundo. Abameli bamankampani enkundleni zokuxhumana zebulenjini awe-TikTok, Snapchat ne-YouTube bamiswe phambi kwedala lesenethi bebuzisiswa ngokusebenza kwabo lokuthi umsebenzi wabo uphatha njani abantwana labasakhulayo. Nabameli laba bebedinga ukuba isiqiniseko sokuthi abakuphanyeka ezinkundleni zabo akudali monakalo ebantwaneni. Ingcweti zezempilakahle kwelemelika zicebisa ukubana uhlangothi olubona ngokuphasiswa kokusetshenziswa kwemithi elizweni olwe-US Food and Drug Administration luvumele ukusetshenziswa kwejekiseni lokuvikela i-COVID-19 ele-Pfizer ebantwaneni abaleminyaka ephakathi kwemihlanu kusiya kwelishumi lanye 5 to 11 years. Kusukela mhla ka-25 Mfufu lapho abebutho behluthune intambo zombuso kweleSudan, uZulu wasedolobheni le-Khartoum esigodlweni salelo lizwe lokhu etshengisela ekukhonini kwakhe nokungaphumi ezindlini ezitaladeni ubikwa bekubetha umoya. Amavinkili amaningi athengisa imithi anjengamafamasi abakumsebenzi wezencingo lezikolo lakho kube kuvaliwe.
Abanye abeZimbabwe abahlala kwele Botswana abakade besemkhosini wokunanza ilanga lokukhankasela ukwesulwa kwezijeziso zenotho ezetheswa amalunga eZANU-PF yimelika leBhilitane bathi ukungaqhubi kuhle komnotho weZimbabwe yikho okwenza bafohla babalekela emazweni angomakhelwane, kubika uMqondisi Dube.
Abanye abe Zimbabwe babuthene ngomvulo eofisini yommeli weZimbabwe leBotswana benanza usuku lweAnti-Sanctions Day. Abanye abakhulume kulumbuthano abagoqala unkosikazi Grace Shumba bakhale ngobunzima bokuhlala kwelinye ilizwe bexoxwa isimo esikhona ekhaya. Unkosikazi Shumba uthi kakhulu abesifazane bathwala nzima isikhathi behlukaniswe lemuli zabo njalo bephila bengela maphepha okuhlala kweleBotswana aqondileyo.
Fear of giving birth here, do medical checkups, especially at government hospitals, is haunting many Zimbabweans. Being generally without good resident status.
Abanye omama bayesaba ngisho lokubelethela kweleBotswana ngenxa yokuthi abala mvumo yokuhlala elizweni leli njalo sesiyehlukaniswe nemuli zethu. Konke lokhu kungenxa yezitheso zenotho ezetheswa eZimbabwe.
Amazwi la aphume njalo kwesinye isikhulumi inkosikazi Monica Muzuba othi babhekane lobunzima ngesikhathi beseqa umncele okungekho emthethweni.
We are living unpeaceful in diaspora or in foreign land because we won't be having proper documents to be there. That is why
asiphili kuhle ngoba kwezinye izikhathi asilamaphepha okuhlala emazweni la. Yikho sigcina sifohla imngcele okungekho emthethweni konke kungenxa yama sanctions. Siyadlwengula singomama sizama ukubuya emazweni siyabulawa sithelelwa imikhuhlane lokuzithwala singazimiselanga.
Iningi likhale ngokuthi liyafisa ukubuyela eZimbabwe engcono ngoba kungalula ukuphila kwelinye ilizwe. Bonke abakhulumileyo bayethese izisizo zomnotho omlando obaxotsha ekhaya ukuthi baphume bayidinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe afana leBotswana, South Africa, United Kingdom kanye leUnited States of America. Kusenjalo isikhulumi esigoqela abameli bamazwe achineyo eAfrika kanye leEurope bagcizelele ukuthi izisizo zenotho ezetheswa eZimbabwe ngamanye amazwe angentshonalanga kumele zesulwe. Umsekeli kaomele iZimbabwe leBotswana unkosikazi Margaret Ruparanganda uthi izisizo zenotho sezidale ukuthi iZimbabwe iwele ezikweledeni ezimalisayo njalo yehluleka ukuboleka imali hlanganiso ezifana le-International Monetary Fund, IMF, kanye le-World Bank. Umnumzana Sifas Chuma oyenhlanganiso ye-Diaspora National Policy Initiative obe ongomunye wezikhulumi uthi izijeso zenotho kumele zesulwe ngoba sezilimaza labamsulwa.
Ama-sanctions generally vele ayenzwa ele njongo kulabantu abathagethwe kumbe inhlanganiso ezithagethwe ombuso. But esesikukhangela eZimbabwe nxa sesikhangela 20 years later, umbuzo uthi impunzi eyayithiwe yiyo ebanjiwe yini kumbe sokubanjwa umfundla.
Ujuma uqhubeke esithi uqathekile ukuthi amazwe ayithisa iZimbabwe eziyeso lezi ahlale phansi akhangele ukuthi lokhu esuthisa inhloso yawo.
Njalo indlela lapha okuthiwe khona asondlela yemvundla yini ukuthi insuku zonke kuzatshona kwanje umvundla impunzi itshoni ikhuthakala ngoba ilendlela eziningi zokuthi ingabhoda ngalo ibhode ngalo. So ngezindlela injongo yakhona kuyadingakala ukuthi bayikhangelisise ukuthi are we meeting the objectives or so kuyi futile exercise nje esisele on paper but ku reality ayiselazithelo.
Ezinye izikhulumi kade zigoqela abameli bamazwe afana leKenya, Mozambique, Russia, Namibia, Zambia, Saharawi Republic kanye leSouth Africa. Ilanga lamhlaka 25 Mfumfu labe kwayinhlanganiso yeSADC njengosuku lokuzama ukufaka umfutha emazweni ayintshonalanga ukuthi kwesule izijeso zomnotho okuthiwa izo ezibangela ukuhlupheka eZimbabwe. Kodwa kuleyinye imbono ethi ubhidlika komnotho eZimbabwe kudalwa yilo ilizwe okufanele inkohlakalo kanye lokuphatha kwechapha imali kaZulu nguhulumende weZANU-PF longahlu niphi ilungelo loluntu. Iofisi yomeli weMelika eZimbabwe ihlala ikhuluma ukuthi izijeso lezi azibekelanga ilizwe lonke kodwa siqondane lenye inkokheli yeZANU-PF lohulumende kanye lamankampani adlelana labo. Yikho kuhlelwa uluhlu lwamagama abantu abangaphansi kwezijeso lezi olokuguqulwa mnyaka yonke kukhitshwa abanye kufakwa abanye. AbeMelika leBrithani lamanye amazwe aloluhlu lolu nje athi linkokheli yeZANU-PF le uhulumende ingavele lungise konke iqhube ukhetho olubalulekile sizokhitshwa lezo zijeziso. Ngingumqondisi wendaba zeStudio 7 Savon kweleBotswana.
Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.